This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 4 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
MDCT inoti yavhura magoni ayo ekuti vanoda kuchitanga kutsvaga rutsigiro Congress isati yaitwa vachitanga havo.
Dr. Stanley Sakopwanya vanopiwa riremekedzo regamba renyika nezanupf.
South Africa inoti ichapa imwe nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvimbogara munyika iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
National Executive MDCT yasangana nhasi ikazeya urongwa weCongress iri kuitwa muna Gumiguru. Bato iri rinoti raumba makomiti akasiyana siyana kuti anga achizeya nezvezvinhu zviri kuda kuti zviitwe Congress iyi isati yaitwa, kusanganisira nyaya dzakaita sekuvandidzwa kwebumbiro remutemo webato, nyaya yegwara rekutora munguva yesarudzo nezvimwe zvirongwa zvebato. National Executive inonziwo yashora kusungwa kwemumwe mudzidzi wepa Invest of Zimbabwe nenyaya yekuti anonzi akanyora tsamba kuna baba Ajukwa. Tabata mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora tikatanga nekuvabvunza kuti komiti yavo yati kudii nenyaya yerenewal team yekuti yakadzinga mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai.
Isu tawirirana sebato kuti hatisi kuzoteerera vanhu vasingateereri mutemo. Vanhu ava havateereri macourt judgments, havateereri mutemo uyezve havana respect yebumbiro remutemo weMDC. Saka sandi chitsva kuti vanatendai biti vanongoita muitiro iwoyo, asi unonzwa achitaura mazuva ese rule of law, rule by law and so on. Rule of law zvinoreva kuti tinofanira kutevedzera mutemo. Saka isu sebato tati hatisi kuzoteerera zvakabva kuchi tribunal chavo ichocho, nokuti zvakanga zvarambidzwa nedare remutemo uyezve kuti ivo nemagweta avo vakanga varipo vakanyatsakuzvinzwa kuti varuza kesi iyi. Asi tinoona hedu kuti vanhu vasingatevedzeri mutemo wakaita chitribunal chavo, tazochiongorora chitribunal ichocho tikaona kuti changa chaka aichitungamira ndiGift Nyandoro. Gift Nyandoro imember yeMDC yepaWelshman, akazomigrata kuenda kumawambo kuSiledon. Zvino hazvingaiteka kuti otora munhu werimwe bato kuti atonge president werimwe bato. Ndiko kupusa kwavakaita ikoko, ndo kuperwa kwavakaita. Saka tati hatimbofi takateerera chimutemo ichocho.
Zvii zvimwe zvamakurukura pamusangano wanhasi?
Tawirirana yatinoti template kana kuti zvichateedzerwa pakuvhota pamacongress. Chekutanga ndechekuti tichatanga nemabranches, toenda kumaward, toenda kumadistrict, toenda kumaprovince, tozopedzisera nenational congress. Asi tichambotenderera navachamisa napurezidendi neutungamiri hwese tichitsanangura mitemo yesarudzo. Asi mutemo mukuru mukuru uripo ndewekuti kana ani naani zvake anoda kukwikwidza chinzvimbo chipi nechipi zvacho anobvumirwa. Uyezve tavhura zvino yatingati kampeni, kuti vanhu vanoda kukambena ngavachikambena havo. Asi chatingabvumire pakukambena ipapo kunyomba vamwe vebato, kuita zvemhirizhonga nekutenga vanhu. Izvozvo ukangoita chete tobva takudzinga, hautatombokwani mucongress macho.
Mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Komiti yepamusoro mubato rezanu PF yepolitbiro nezuro maneru yakaparura remekedzo rwegamba renyika kune vaive nhengo yekomiti iyi uye vari munyori anoona nezvekugara zvakanaka kwevakaremara uye vanoshupika muzanu PF Dr. Stanley Sakupwanya ava vakashaya usiku hwemusi wechipiri kuchipatara cheparirenyatwa muHarare. Mutauriri wezanu PF varugare gumbo vanoti bato ravo harina kunetseka kusvika padanho iri sezvo nhoroondo yaDr. Sakupwanya mukurwira rusununguko rwenyika iri pachena. Vagumbo vanoti mutumbi wavo wamboendeswa kuHan Commando uko vapiwa ruremekedzo usati vaendeswa kumusha kwavo kwaRusape kwaucharara nhasi. Mangwana mutumbi waDr. Sakupwanya unonzi uchadzoka muHarare uchizoradzikwa kumarinda emagamba kuHeroes Acre nemusi wesvondo.
Dr. Sakupwanya vakaberekwa kuBulawayo mugore ra1939 vakadzidza kuBulawayo kwakare nekuBotswana. Mugore ra1963 vakaenda kuZambia kuchimurenga chekurwira nyika vachibva vazopfuurira kuenda kuSoviet Union kwavakadzidzira kuve chiremba. Mugore ra1972 vakatumirwa nebato reZapu kuUganda uko vakave mumiriri webato iri kumabvazuva kweAfrica kusvika muna 1980 nyika yawana kuzvitonga kuzere pavakadzoka kumusha. Vakazopinda muchiuto umo vakashanda kusvika muna 1986 vachizosiya votanga makirinika avo aibatsira vekumaruwa.
Muna 1994 vakazosarudzwa kuveishe Sakupwanya vakavevo senator wenyanga South kubva muna 2000 kusvika muna 2013. Dr. Sakupwanya vasiya vana gumi nemumwe uye vazukuru gumi nevashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navagumbo pamusoro penyaya iyi.
Ndinotaura mabasa akaita mumwe akanga ari kunze kwenyika akatanga kuenda kweZapu muna 1963 akaenda kuMoscow kwaakanotira achipema kuitaikuzigana azoenda kumedhuru. Akapedza dhigiri yake akadzokera kuZambia.
Vanotarisira kuradzikwa riini uye kupi? Nekushanda ukaita Dr. Sakupwanya, zvii zvingadzidzwa nevana veZimbabwe? Vanga vari mutauriri wezanu PF varugare gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Ginkava vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvinotarisirwa kudzokera kumusha munguva inotevera nekuti South Africa inogona kuzosangana nematambudziko magariro ayo ikangoti vagari zvachose. Vaenderera mberi vakatiwo vana veZimbabwe vachadzoserwa kumba asi kwete iko zvino asi munguva inotevera. Vanga vachitaura mashoko aya pane penyuro yeSouth African Broadcasting Corporation. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu zvakapiwa mapepa ekushanda munyika iyi muna 2010. Vatiwo vachawedzera makore ekuti vanhu ava vagare munyika iyi. Asi vatendawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuunzawo bhizimisi rakawanda muSouth Africa zvikuru kuJohannesburg nekumusina apo zvinouya kuzotenga zvino. Vatiwo hurumende yavo haisi kuzoendesa mauto kuti achengetedze miganhu yeSouth Africa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaPaul Chimosha kuti tinzwe pamire zvizvarwa zveZimbabwe panyaya iyi.
Maonero angu ndekuti inyaya yakanaka zvikuru and ichokwadi chavataura. Maonero angu futi ndeyekuti munhu woga woga akabva kuZimbabwe vazhinji vacho inyaya yekuti either paita nhambudziko yeupfumi hwenyika kana kuti paitika nhambudziko yekusasununguka mairana namatongerwo enyika. Saka ichasvika nguva yekuti umwe noumwe unenge achionawo kuti mamiriro aita zvinhu kuZimbabwe ndeyekuti tingakwanisa kudzokera here kana kuti kunodzokereka here kuitira kutirarama upenyu hunenge huri nani kudarika hwatiri kurarama muno muSouth Africa. Ndo rimwe divi racho. Rimwe divi racho nderekuti nyika yatiri inoyi haisi yedu, ndemaSouth Africans, macitizens emuno, vazvarwi vomuno, zvizvarwa zvemuSouth Africa jazi jazi. Saka kana ukatarisa nyaya iyo wakadaro, minista havana chavakanganisa. Chazonyaya yakufadza ndechekuti ivo vati vachazoongorora kuti nyaya dzebvumiro yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvingagadziriswa mapepa sei kuti zvisangobviswa, fanika uri kungobvisa dombo kubva pane imwe nzvimbo tisa pane imwe.
Imi sesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe mambokwanisa here kuti munge muchiita musangano navo kuti mutaure nyaya yemapepa iyi?
Sebato richangozvarwa ratakajoinirawo manje ekuitira kuti tione kuti tingakwanisavo here kuti musangano wedu ukwanise kunge uchiti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanewo mukana wekuti nechepamusorosoro tinokwanisa here kunge tichikwanisa kupinzawo pfungwa dzedu mumabatirwa anoita zvizvarwa zveZimbabwe. Tanga tisati takwanisa kunge tiri pachedu toga kunge tichisangana na minista. Asi tinotarisira kuti nenguva dzinoenda miedzo yacho ichakwanisa kunge ichiitwa kuita kuti tikwanise kusangana navo.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaPaul Chimosha vari parunare muPretoria, South Africa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Zakanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuIsrael arwisana nhasi nevanhu vemuPalestine vanga vachiratidzira kumabvazuva kweguta reJerusalem. Izvi zvaitika panga paungana zviuru nezviuru zvevanhu vanga vachichema vechidiki vemuPalestine vakaurayiwa nenzira iyi iri kufungidzirwa kuti kwaive kudzosera uko kwakakonzera kuratidzira kune hasha mukati mumazuva maviri. Mapurisa emuIsrael anga awedzera uwandu hwavo akatarisira kuratidzira kwakanyanya zvichitevera kufa kwaMohamed Abu Kuda. Hama neshamwari dzaviga mwana uyu nasi pamarinda ari munzvimbo yema Arabu yeShuafat. Mutumbi wakuda wakawanikwa musango. Ndodzokorora mutumbi wakuda wakawanikwa musango remuJerusalem nechitatu. Ava imwe chete amanikidzwa kupinda mumotokari yevano vakamupamba vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani.
Nengo shanu dzesangano rinorira kodzero dzevanhu idzo dzanga dzakaronga musangano mukuru wezvematongerwo enyika muHong Kong svondo rino dzapomerwa mhosva dzisina kunyanyokurisa. Mukuru wesangano reCivil Human Rights Front anoti mubati wehomwe pamwe nemumwe mushandi mukuru, vamwe vevanhu vachengetedzwa nemapurisa pamwe nemutyairi wemota nevabatsiri vake vaviri. Varongi vemusangano uyu vanoti vanhu vanosvika chidimbu chemiriyoni vakaungana pamusangano uyu vakaratidzira mumigwagwa yemuHong Kong musi wa1 Chikunguru vachipikisa kumbunyikidzwa kwevanhu vakasarudzwa kuri kuitwa nehurumende yemuBeijing.
Mutungamiri weChina vaJinping vashoropodza zvavati utsinye usina hunhu weJapan kuChina neKorea. Vataura mashoko aya murwendo rwavo rwemazuva maviri kuSeoul. Vachitaura nhasi paSeoul National University vati vanhu vemuChina nemuSouth Korea vakatambudzika zvikuru nekuita kweJapan kwehusveta simba muchikamu chekutanga chemu20th century.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vakurudzira ukama hwakati nakei pakati penyika yavo neUnited States mumashoko avo emakorokoto kumutungamiri weAmerica vaBarack Obama pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweAmerica. VaPutin varatidza shuviro yakanaka kumashoko avo avatumira nhasi vachiti ukama hwavo husina kumira zvakanaka panguva ino huchabudirira kana nyika mbiri idzi dzikatora matanho ejechetere mune zvavanoita kunyange hazvo vachipesana maoniro avo. Mutungamiri weRussia atiwo nyika dzavo mbiri idzi dzine masimba ekuona kuti pasi rose rachengetedzwa uye paine runyararo, nekudaro dzinofanira kuita mushandira pamwe pazvinhu zvinodiwa nepasi rose.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa919M pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na9pm kusvika na11pm. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, smartphone nepaInternet inoti www.channelzim.net.
Sangano rinongorora nyaya dzeuori munyika reTransparency International Zimbabwe nhasi raburitsa gwaro rinotarisa nyaya dzeuori munyika rinonzi An Analysis of Transparency and Accountability in Land Sector Governance in Zimbabwe. Sangano iri rinoti nyaya yevhu munyika inonetsa kugadzirisa nenyaya yekuti pane vanhu vakawanda vari kupindira mairi uye dzimwe nguva vasingataure nezwi rimwe chete. Vanonzi vari kungoita donga watonga mapazi akaita sebazi rezvekurima, reminda, rezviwanikwa, rematunhu nemamwe. Vati nenyaya yekuwandisa kwemapazi nemasangano anoita zveminda zvaunza uori wakakomba munyaya dzenzvimbo dzekuvakira mumadhorobha uye mukuwanisa vanhu ivhu rekurima. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakaita ongororo iyi nekuikokera vaFarai Mutondo veTransparency International Zimbabwe kuti tinzwe zviri mugwaro ravo uye kuti vakabuda sei negwaro iri.
Muongororo yatakaita iyi, chinhu chekutanga chatakaita, takaita workshop yatinoita sechika yekuti tange tatsvaga zvinhu zvakanakanaka takonsulta vanhu vakasiyana siyana. Saka workshop iyi takainvaita vanhu vehurumende, vanhu vemacommunities, vanhu vakafundawo vanenge vari vane zvifundo dzavo nemaongororo dzavakaita pamberi. Tichibva paprocesi iyoyo, chechipiri chatakazoita ndechekuti takaenda munzvimbo dzakasiyana siyana, kunana Masvingo, kumaguta nekumaruwa, kuBulawayo kumaguta nekumaruwa kwaMutare, tichitsvaga information nekuita bvunzo nekuongorora tichitaura nevanhu. Saka taishandisa mapepa ebvunzurudzo tichikurukura nevatungamiri vedunhu nekutsvagiridza tichitaura nevechidoko madzimai nevechikomana ndiwo matsvagiro ataita humbowo kana kuti kutsvaka kwataita information yenhau dzeuori mukati mekumanejwa kwechinhu chinonzi ivhu rezimbabwe.
Tiri kuona kuti uori hwamuri kuburitsa muongororo yenyu uyu hwakawandisa zvikuru. Zvii zviri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo kudai?
Tingati uori huri kuwanikwa mukumanejwa kweivhu muzimbabwe huri kukonzereswa nezvinhu zvakati wandei, asi chikuru pane zvose ndechekuti ivhu muzimbabwe zvakanyanya maguta. Kune puresha yevanhu vakawanda vari kuda pokugara. Zvino kuda pokugara kuya kunenge kwapamikana kune vari mumaofisi anomaneja ivhu kuti vakaita kunge vanononotsa zvunhu. Kubva kwaitawo vakawanda vanenge vanoda kubvisa pfuma kuti kana wabvisa pfuma ukasvika vawanawo pokugara ari mastands. Saka izvozvo zviri kupawo maopportunities nekuti purosesi yacho haina kujeka, hakuna vanyatsoziva kuti zvokufanira kufamba sei. Saka dai zvainyatsojekeswa vanhu vachinyatsopiwa humbo wekuti gore rineri kwapiwa vanhu vakati, kwapiwa vanhu kudunhu rakadai, hazvaizotambudza. Zvino dzimwe nzvimbo dziri kupawa vanhu hatotenderwa nehurumende kugara vanhu. Uye zvakare mukatarisa kuti nhau yevhu yabva yasanganiswa nenhau yematongerwo enyika, zvareva kuti kune mamwe maruwana havakwanisi kuwana ivhu kana vachisapota imwe political party.
Vafarai Mutondoro ndivo vanokokera mabasa musangano reTransparency International Zimbabwe, vanga vari parunare muAustralia.
Oh beautiful, far heroes proved in liberating strife. Self, our country loved.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kupemberera kuwana kuzvitonga kwenyika yavo. VaObama vaita izvi vachicherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi matatu nemasere Amerika yawana kuzvitonga. Mumashoko avo vaObama varondedzera nhoroondo yenyika yavo vachicherechedza vanhu vanokosha munhoroondo yenyika iyi vakaita sevarimi vemabhizimusi vana chiremba magweta nemakurukota avo vakatambira chisungo chekuzvitonga musi wa4 chikunguru 1776. VaObama vatenda mauto zvikuru vari kunze kwenyika vakati mabasa avari kuita anopa kuti Amerika ive nyika inoyemurwa pasi rose. VaObama vatenda chikwata chenhabvu chenyika iyi nematambiro achakaita kumakwikwi eWorld Cup kuBrazil. Vakurudzira vanhu vemuAmerica kuti vatambe zororo ravo murufaro.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye. Musakangane kuterera chirongwa chedu chemadzimai.
Makadini, ini ndinonzi Pastor Julian Maramba. Ndatanga kune musangano wamadzimai weWomen of Dominion kuno kuDallas, Texas. Saka tiba kuti mangwana muterero kuWomen's Forum. Tinonyanya kudhila nemaissues emadzimai mumba muri kuita sei, vanhu vari kuita sei, mabasa ari kuwanikwa here kana zvikoro zviri kushayikwa here.
Madzimai, chirongwa ichi ndechenyu, musakanganwe.
Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Premier Soccer League yavhura mukana wezvikwata wekutenga vatambi vatsva pamwe nekutengesa vavasingadi. Mutorero wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gonhi remukana uyu richavharwa musi wa 31 chikunguru apa zvikwata zviri kutarisirwa kuve zvatenga vatambi vanotarisira kuti vachavabatsira kutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League kana kuvabvisa mumadhaka ekuenda muDivision 1 gore rinouya. Izvi zvichapawo mukana Dynamos wekunyoresa semutambi wayo Roderick Mtuma uyo akamborambidzwa nePremier Soccer League muna kurume achinzi iye aive auya kuDynamos nguva yekunyoreswa kwevatambi vainge vachibva kunze kwenyika yaive yadarika. Mutuma anga achitambira chikwata cheBloemfontein Celtic chekuSouth Africa gore rapera. Parizino, hapana chikwata chiri kuratidza kuti chatora mukombe wePremier Soccer League sezvo zvikwata zvina zviri pamusoro zvakasiyana nepointi imwe chete. Saka zvave kuvarairidzi vezvikwata kuti vachazvifambisa sei panguva ino apo vatambi vachatenga ndivo vacharatidza kuti pfungwa dzavo dzakadzama sei munyaya dzenhabvu. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti makwikwi aya asvika pakunakidza zvakaoma.
Kuti mitambo yacho chanakidza zvikuru.
Pari zvino, zvinhu zviri kufamba zvakanaka kuzvikwata zvine mukurumbira cheHighlanders Dynamos neCapes United. Izvo zviri pamusoro. Murairidzi weCapes United Taurai Mangwiro anoti zvinhu zvavo zvave mugwara mushure mekutanga zvisina kunaka.
Kwanisa kuti zvinhu zviende mugwara rataida ndi takutarisa kuti tichaita zvakanaka.
ZPC Kariba, iyo isati yamborohwa gore rino, yakatamba mutambo wayo nezuro apo yakarova Hwange 2-0 vachienda pachinhano chechipiri pasi peHighlanders. Limited chikafa, uyo akanwisa nezuro, anoti iye chinangwa chavo ndechekuramba chiri pazvikwata zvina zvinorura muZimbabwe.
Tasama teams ari pamusoro zvakare. Hatina kunyanyosiyana pamapoints. Ndofunga magames ati rungotamba asi kunyanyosiyana. Ndofunga patino drawawo kana patino winawo mamwe ari pamusoro ari.
Highlanders iri kutarisira kuwedzera mapoints ayo pamusoro apo iri kutamba neHoma inesvondo. Panguva imwe cheteyo Dynamos iri kubandana neBlack Rhinos mumutambo. Dynamos iri kutarisirwa kukunda kuNational Sports Stadium. Asi maziso ese ari kuchiredzi uko kune mvonga mupopoto vacharisa iwo kuti murairidzi wechikwata ichi Mozi Tsunga achange ari pabasa here mushure mekunge vanoti vanotungamira chikwata ichi vati vakamudzinga basa iye achiti hadzingike sezvo ari mumwe wevaridzi vechikwata chimwe chetecho. Chiredzi iyo iri pasi pasi muPremier Soccer League iri kusangana neHarare City. Asi tisati tasvika ipapo ndeizvi zviriko nhasi. Nhasi chikwata chiri kuteverwa neveruzhinji cheBrazil chiri kusangana neColombia iyo inobva zvekare kuSouth America makota finari eWorld Cup. Zvekare nhasi kune mumwe mutambo uchatambwa nezvikwata zvinoshura kuEurope, chikwata cheGermany chichisangana neFrance apo World Cup yave kudziya zvakaipa. Zvimwe zvikwata zvakapinda makota finari iwaya zviri kutamba mangwana. INetherlands iyo iri kutashurana neCosta Rica, uko Argentina ichikweshana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Tombotarisa zviri kuitika kuBrazil pari zvino pamutambo uri kutambwa. Izvozvi Germany ine 1, France ine 0. Mutambo uyu uri mu67th minute. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aitawo hurukuro nemunyori mukuru wesangano reFootballers Union of Zimbabwe vapo Gundani kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika kuBrazil.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumutambo World Cup uyo wasvika mumakota finals.
Tumirai matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure palive talk.
Yashika nguwe kutitimbo tarisa, misoro edie na uzwa kare.
MDCT inoti ya vura magona ye kuti vanoda kuchitanga kutsvagarudzi giro Congress isati yaitwa vachitanga zvavo.
Dr. Stanley Sakupwanya vanopiwa ruremekedzo rwegamba renyika neZANU PF.
South Africa inoti ichapa imwe nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvimbogara munyika iye.
Pamutambo wenhabvu uri kutambwa iko zvino wequarter final kuWorld Cup kuBrazil, Germany ichiri yakakunda France 1-0.
Tava tashuka kumagumu chirongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Jonga na Chris Kandemiri.